Manera kana kamuri ye Zimbabwe ino Studio 7
tichitsepenyura tiri mu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manero akanaka vateereri, tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wechina chikunguru 6 2023. Makateerera ku Studio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Tiri kuno kubaradzwana kushandisiti vamutodi vauya nevanhu vavo vezanupf ndovanhu ndokutya vachizi yedu yetriple c vangu vatopandaka vaenda.
Bato retriple c ropomera vaenergy mutodi mhosva yekuvhiringidza musangano waro kumasvingo.
Pandasvika paya ndichiteera kuti ndione kuti chii chaitika kuna driver, ndopataona vanhu vetriple c vaunganidza matombo mugiraundi rakanga vachiti kwakumhanya kuya kukurodzi kwatava takamira.
Asi vamutodi vezanupf vanoti vari kuzorwa mafuta enguruve yavasina kudya. Muchina bhizimusi anodyidzana nemutungamiri wenyika vaemarson munangagwa vakuda tagwirei vopomerwa mhosva dzekuchenesa mari dzakasviba kana kuti money laundering. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Bato retriple c riri kupomera vari kumirira bato rezanupf musarudzo dzedare reparamende kubhikita south vaenergy mutodi mhosva yekuedza kukanganisa musangano waro wekutsvaga rutsigiro pabaradzanwa kumasvingo nhasi. Vamutodi vari kupomerwa mhosva yekuridza pfuti pamusangano uyo. Asi ivo vamutodi vati ndovatanga kudenhwa nevatsigiri vetriple c. Godfrey Mutimba anotipa nyaya inotevera.
Vari kukwikwidza musarudzo dzemiriri wedare reparamendi kubhikita south vaenergy mutodi vari kupomerwa mhosva yekukanganisa musangano wetriple c pabaradzano apo vanonzi vasikane vechidiki vebato ravo vakabudisa pfuti ndokuridzira vanhu izvo zvaita kuti vamwe vatsigiri vabve vatiza pamusangano uyu. Mumwe wevatsigiri vanga vari pamusangano uyu vajohn mpanduki vaudza studio 7 kuti vatsigiri vavo vapindwa nekusvika kukuru apo pfuti yaridzwa.
Ya ichokwadi tiri kuno kubaradzwana kushandisiti vamutodi vauya nevanhu vavo vezanupf ndovanhu ndokutya vachizi yedu yetriple c vangu vatopandaka vaenda.
Izvi zvatsinirwa nevakafanira kubata chigaro chemunyori mune zvesarudzo mubato retriple c mumasvingo vagodfrey Madzikanda.
Kana vachitotaura kuti musaro wavanhu vanenge vakatovaudza kutaura kuti kati mukanzwa ndati handivei musaro wavanhu tiri kureva kuti rovai vanhu nokuti zvinorevei kuti munhu angaridza pfuti iko zvinonzi hasati asungwa.
Vamadzikanda vati bato ravo razokwanisa kuendera mberi nemusangano wavo asi vachitaura nestudio 7 vamutodi varamba kuti ndivo vakonzera mbiri shonga iyi.
Pandasvika paya ndichiteera kuti ndione kuti chii chaitika kuna driver nemota yake ndopataona vanhu vetriple c vaunganidza matombo murwi wematombo mugiraundi rakanga vachiti kwakumhanya kuya kukurodzi kwatava takamira pavambotanga vapfuura mota yadriver ndokuuya kwakutanga kupfuura mota dzese dzadzaa dziri pakonvoy yedu. Tada kuti titaure kuti musadaro chii chamakuita taona kuti havasi kana kutomboteerera kana kuita sei tatiza tichibva ipapo.
Vaenderera mberi vachitiwo
vatazokaruka vatova paindaneti paita sei paita violence zanupf yaita violence ivo varivo vatora mumatombo vakarova mota dzedu dzezavarova mota yegd6 yedu yanga yakatakura hupfu hukuita kurufu nekuwadzisenda. Saka tashaya kuti zvinoreva chii, kuti vari kuda here kuti vatanishe zita rezanupf, vari kuda here kutanisha zita rangu iri samp aspiring mp, kana kuti vari kuda kuedza kuti vatanishe the whole electoral process.
Mutauriri wezanupf mumasvingo vapepukati wewe varamba kuti bato ravo riri kuita zvemhirizhonga.
Saka vanotaura zvokushungurudzwa handitenderani navo, isu hatishungurudzi vanhu. Purezidendi wedu anotaura zvikwa shaka jenga kuti atina nguva yekuita mirishonga.
Asi vanoona nezvekufambisa kwemabasa musangano Recreating Zimbabwe Coalition vaBlessing Vafa vati zviri kuitika izvi zvinoratidza kuti sarudzo hadzisi kuitwa pachena.
Chiitiko chaitika muzuva ranhasi chinoratidza kuti nyika yedu haisati yagadzirira kana tasati yave redi kuti iite sarudzo dziri munyararo uye sarudzo dzichekerere.
Mutauriri wemapurisa munyika Assistant Commissioner Ponyati vati vange vasati vanzwa nyaya iyi.
Yeah, I need to check need provincial command here kumasinga.
Kukanganiswa kwemusangano uyu kunouya apo nezuro bato reCCC rakarambidzwa kuitwa musangano munhandare yeTsovani kuchiredzi, uye nhasi mapurisa arambidza bato iri kuita mumwe musangano webato iri kwachivi Growth Point. Mapurisa ari kuti pane zvirongwa zvehurumende zvinenge zvichiitwa pedyo nepanenge pachida kuitwa musangano yeCCC. Ndakamirira Studio 7 kumasingo, ndini Godfrey Mtimba.
Tichiri panyaya iyi, vachamisa nhasi vaendawo kuzaka uko vaudza vanhu kuti vanotarisira kukunda musarudzo zvine mutsindo. Mutungamiri weCCC vaNelson Chamisa vachitaura vari kuzaka kumasvingo.
Apo nyika yatarisana nesarudzo musi wa23 nyamavhuvhu, Studio 7 ichange ichitaura nevari kukwikwidza musarudzo yemutungamiri wenyika dzedare reparamende uye dzemakanzuru.
Kana muchida kunzwa nhau dzechokwadi, teererai Studio 7 nguva dza7 manheru uye 6 mangwanani. Endai paFacebook page yeVOA Shona kana muchida kunzwa nhau dzinenge dzichangoburwa, uye kana muchidawo kupa pfungwa dzenyu panhau dzedu.
Mabishopi eRoma pasi pesangano reZimbabwe Catholic Bishops Conference kana kuti ZCBC ari kukurudzira runyararo munyika pamberi pesarudzo. Izvi zviri kuuya panguva iyo nyaya dzemhirizhonga dziri kuwedzera kusanganisa kurohwa zvakaipisisa kwegweta rinorwira kodzero dzevanhu vaobhei shava nezuro. Rutendo Mawere anotipa nyaya inotevera.
Vachitaura nezvegwaro ravaburisa iri, munyori mugungano remabhishopu eRoma iri vaTravis Moyo vakurudzira zvizvarwa zveZimbabwe kuti zvisiyane nenyaya dzemhirizhonga.
Kusiyana kwemapato atinawo epolitics ngakusaunza rusaruro, kusaremekedzana. Tine mainstitutions akatikoshera akafanana neavanochengetedza runyararo vezek nemakotsi. Ngavaite basa ravo vasina rusaruro, vaite basa ravo nemazo, vakai support.
Mutungamiriri wenyika vaEmerson Mnangagwa vari kugara vachikurudzira vanhu kuti vaite sarudzo murunyararo, asi vanopikisa vari kupomera vasori nhengo dzebato ravo reZANPF nemapurisa mhosva yekukonzera mhirizhonga munyika. Nezuro gweta rine mukurumbira munyika vaobhesha vanonzi vakarohwa zvakaipisisa, pamwe nemumwe anovabatsira kuita basa nevanhu vanonzi vainge vanyepa kuti vanoda rubatsiro rwavo segweta muHarare. Bepa nhau repadande mutande reZimLife rinoti vanotengesa mumugwagwa kuBelvedere vakaona vashava vachirohwa, vanoti vakavarwisa vainge vari motikari mbiri dzinoti yeMercedes Benz sedan neToyota GD6. Vakashanyira vashava mushure mechiitiko ichi vaDanford Ngadziore kanzura webato reCCC vashora zvikuru zvakaitwa izvi.
Purisa vakaudzwa ende hapana vakadini varikavhwa oreven atashum zvoitarisiro yangu tipawanikwaine justice nyaya yekurohwa kwavo.
Vachitaura neStudio 7 mukuru anoona nezvekuburiswa kwemashoko muZANPF vatafadzwa Mugwadi vati bato reZANPF rakarwira kuti vanhu vashande munyika vakasununguka uye haridi zvemhirizhonga.
Nekuti ikobhero yavo kuita mabasa avanoda munyika yavo yakaanguka. Saizvozvo zvingava zvinoshamisa kuti bato vakaita basa guru vakatozoiraro nhasi rotanga kukomerwa mhosva dzekuti adhara zvange rakazhinji dzevanhu. Asi tinoziva zvedu kuti vose vanoita izvozvo vanenge vachikanganisa kana kwaikuita matambudziko akadai ngavano mapurisa vachaongororwa hotsva dzakaora kuti ndivanaani vanenge vaita mabasa omhosva ukoma akadai.
mutauriri wesangano rinoona nezvemagweta munyika Law Society of Zimbabwe Richard Chidza vashorawo zvikuru mhirizhonga yakaitwa kuna vashava.
Society of Zimbabwe rakatyamadzwa nekutyiswa nekurohwa zvakanyanyisa kwakaitwa gweta rinomirira kodzero dzeveruzhinji uye ari nhengo yedu anonzi Beshava Nezuro. Kunyanzva zvo tichiri kuongorora nyaya iyi, Law Society iri kutyiswa nemifananidzo iri kutenderera yavashava iri kubuda pasocial media uye tinoshora zvakanyanyisa kushandiswa kwemhirizhonga.
Mamwe masangano ashoropodza kukuvadzwa kwavashava anosanganisira Amnesty International, the International Commission of Jurists ICJ, avo vati kukuvadzwa kwavo kunouya vachangobudirira nemamwe magweta kuchenura mumiriri weHarare West muzvare Johana Mamombe namuzvare Cecilia Chimbiri vebato reTCCC pamhosva yavaipomerwa yekuti vainge vanyepa kuti vakapambwa muna 2020. Vamwe vatumira mashoko kuvatori venhau vachishushikana nezvakaitika kuna vashava vanosanganisira Reverend Kenneth Mutata vanoshanda nesangano reWorld Council of Churches uye mutauriri webato rinopikisa reTCCC muzvare Fadzai Mahe vesangano reZimbabwe Human Rights Association nevesangano revarairidzi reAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe. Mutauriri wemapurisa Assistant Commissioner Paul Nyati vaudza Studio 7 kuti vachambobvunzurudza kumakamba avo kuti nyaya yavashava yakasvika here kumapurisa. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Rutendo Mawere.
Masangano anongorora nyaya dzeuori anotora The Century neOpen Secrets aburitsa gwaro riri kupomera chipangamazano chemutungamiri wenyika muzvinafundo vakuda kwasheta gwirei mhosva yekushanda nebhanga guru renyika kuchenesa mari dzakasviba kana kuti money laundering kuti vatenge migodhi miviri inoti bindu raNickel neFreda Rebecca Gold Mine. Gwaro iro rinonzi France Fakes and Facades raburitswa nhasi. Vatagwirei vanonzi vakatenga migodhi miviri iyi nemari inodarika mamiriyoni makumi matanhatu emadhora ekuAmerica kana kuti US 60 million dollars. Studio 7 aina kukwanisa kubata vatagwirei kana gavhuna vereserve bank of Zimbabwe Dr. John Mangudya kuti tinzwe mativi avo panyaya iyi sezvo nharembozha dzavo dzanga dzisiri kudayirwa. Asi vatagwirei vakatemerwawo zvirango nehurumende yeAmerica vachipomerwa mhosva dzeuori. Mukuziya nezvenyaya iyi, Ivan Zininga weStudio 7 abata nhengo yeZanu PF vari vanogara muno muAmerica Dr. Frank Guni kuti tinzwe mafungiro avo.
Maonero edu ripoti iri riri kuratidza pachena kuti it's yet another effort to sabotage our election system and to influence vanhu vemuZimbabwe sezvo tutarisana nenyaya yesarudzo.
Sei muchidaro Dr. Guni?
Mukaongorora iri kunzi so-called investigative report, muchaona kuti iwe vakatorinyora vanobvuma kuti vakaita rely on mostly a single source, the so-called whistleblower. And iwe pachavo mukaverenga maripoti avo iwayo anonyatsotaura kuti vakaita dambudziko rekuti vawane umboo hwakakwana hwekuita verify zvinhu muno muZimbabwe. Saka zvimwe zvizhinji zvavari kunyorawo mundo zvatinoti muchirungu conjecture and suppositions. Zvisinei, tinoona sekuti ripoti raburitsirwa kuti riite influence kana kuti ripushe vanhu towards a certain area kana kuti certain other political parties. Sizvo tatarisana nesarudzo.
Batei muromo muri ipapo. Sei muri kuti rinorerekera kune zvematongerwo enyika kunyanya makatarisa nyaya yesarudzo?
Mukaona kuti iro ripoti irori rine vanhu vakawanda zvikuru vari musangano wedu weZanu PF vari kunongedzerwa asi vasina kupiwa mukana wekuita right to reply. Uye zvekare muchaona kuti zvavari kuti izvo umboo hwavainavo kana kuti ndo magwaro avakawana kubva kuna whistleblower. These things happened in 2021, 2 years ago. Vanga vakamirirei? Vanga vasingade kuribudisa sei ripoti iroro? Vazomirira nhasi uno kuti tasvika pamaelections ndo pavakubudisa this so-called investigative report.
Matanho api yakatorwa nehurumende iri kutungamirirwawo nebato renyu nenyaya iyoyi?
Nyika dzese dziri pasi pano dzinoita mabhizinisi makambodzo vachishambadza kuti vanofambisa sei mabhizinisi avo. mukaona zvavari kutiwo ndo recommendations varuda kuti Zimbabwe isukirwe kuti ise nyaya dzemabhizinesi ayo online kuti vagopota imovo vachipinda vachiona kuti tiri kunzvenga sei zvitarafu kana kuti masanctions. Asi kuzoita izvozvo ngavaitire dzimwe nyika dzavanoda kudherera vachikwete kuda kunyepera vanhu.
Vanga vari nhengo yezanu PF, Dr. Frank Guni vari parunhare muno muWashington DC naIvan Zininga weStudio 7. Sezvo tichitema tisina divi ratakarerekera, Ivan zabata vanongorora nyaya dzezvicherwa vari mukuru wesangano reCenter for Natural Resource Governance vaFarai Maguhu kuti tinzwewo maonero avo.
Ripoti iri kutionesa kuti bhanga guru renyika rapindwa napongwe uye harisina kukodzera kunge ringe richiita basa rarinofanira kunga richiita. Ramaoko emakoronyera uye harisiri kuita sevhisi yarinofanira kupa kuvana veZimbabwe.
Patsanangurei zvishoma ipapo kuti sei muchidaro?
Ko zvino munhu achida kuenda kunotora mari yake ingava iri kana $1,000 anonyoreswa magwaro atsanangure kuti sei arida kutora $1,000. Asi tiri kuona vanhu vakaita sana kuda kwasheta gwirei vachitora mamiriyoni pavadira vachibudisa mari idzodzo kunze kwenyika. Izvozvo zvinoonesa kuti tine crisis yegovernance munyika medu. Vatagwirei muswe wavo warebesa unofanira kuti ugurwe.
Muri kunongedzerwa mazita akawanda evakuru muvamaguhu, zvinofamba sei munyaya dzakadai idzi?
Zvatiri kuona izvi ndo inonzi organized crime, ukoronera hunenge huchibatanidza vanhu vakawanda nenyika dzakawanda, vanoiti transnational organized crime. Kugona kwavatagwirei kubvisa mari kureserve bank vachiendesa kuLondon vachizoitenga nayo mamwe mining companies zvinoonesa kuti midzira yeuori iyi yatekeshera ende ratova dambudziko guru, nekuti kureserve bank kwacho namangudya ndo basa ravo rekuti vaongorore kuti zvinhu zvakadaro zvisaitike. Saka kuitika kwazvo zvinoreva kuti naivo vacho vana mangudya varimo mazviri, zvoreva kuti naminister of finance vamutuli Nube varimo mazviri. Saka iritori dambudziko renyika rinotongoonesa kuti hapasisina chinonzi governance.
Ndingadawo kutarisa kuti ko iwo mutemo wenyika unenge wakamira papi?
Zimbabwe inyika ine mitemo yakanaka, asi mitemo haikwanise kuzviinforsa yega, inoinforswa nevanhu. Saka vanhu vanofanira kunge vachiinforsa mitemo kana vanhu ivovo vaine huori, mitemo inongoniswa paside vanhu vachiita huori wavo vachiita zvavanoda.
Vanga vari vanoongorora nyaya dzezvicherwa vari mukuru wesangano reCenter for Natural Resource Governance vaFarai Maguhu vari parunhare kwaMutare naIvan Zininga weStudio 7. Mutungamiri werimwe bato rinopikisa referee zemuCongress vaJoseph Makamba Busha nasi vaparura urongwa hwekutsvaga rutsigiro pamwe nekuzivisa vachakwikwidza vakamirira bato ravo. Godwin Mangudya anotipa nyaya inotevera.
VaMakamba avo vaive panzvimbo yechina musarudzo dzemutungamiri wenyika muna 2018 vati rwendo runo vachakunda zvine mutsindo.
Avo vari muhurumende vakauya pamberi pedu takaona basa ravakaita, asi basa racho zvizhinji zvavakaita hazvina kugutsa mhuri yeZimbabwe.
Vatiwo chimwe chinhu chavachaita kana vachinge vakunda musarudzo kuvandudza bumbiro remutemo wenyika kuti ribvise masimba kubva kuvatungamiriri richiendesa simba iri kune veruzhinji.
Saka bumbiro racho harina kupa masimba kuvanhu, rakapa masimba kuvatungamiriri wehurumende. Toda kuti masimba aende kuvanhu.
VaBusha vane nhengo pfumbamwe chete dziri kukwikwidza musarudzo dzeparamende uye vati vachashanda nemamwe mapato kana vakakunda kuti vaumbe hurumende. Vari kupwipwidza vakamirira bato iri kukariba amai Doras Chiweshe vati vachasimudzira madzimai nevechidiki kana vakakunda.
Hii kukariba tiri kuda kusimudzira madzimai, kuda kusimudzira vechidiki nana mai vakura, uye zvisikaribva ndichabuda nekumareserva kwese andichanobatsira vasati vakugona kutoti vakura vasati vasagone kuzvibatsira.
Vabusha vati vachaita misangano muHarare vasati vatanga kutenderera nenyika yese. Zvichakadai vari kukukwidza musarudzo vari kugunununa kuti havasati vapiwa gwaro revavhoti sezvinotarwa nemutemo wesarudzo. Vachakwikwidza vakamirira CCC kukuwadzana East vachauton wende vaudza Studio 7 kuti vave nesvondo rese vachienda kuZEC vachitadza kupiwa voters roll.
Pese patinoenda mumwe musi watakaenda takatozvisedzerwa mabudisa nezuro takatiriko vari kuramba vachitaura kuti tichakupai kana raredi. Hatizive kuti tinoita redi zarini. Mutemo uri uchiye unoti makandidates ese anofanira kupiwa voters roll pachena.
Asi mukuru weZimbabwe Democracy Institute Dr. Pei Sairo Wanyam vaudza Studio 7 kuti vanoona sekuti veZANU PF vatove nevoters roll kare.
So ZANU inayo voters roll. Ma MPs eZANU nevamwe vari selected vanayo vanotofamba nayo vachikambena vachiunganidza vanhu vavo vachiita.
Mushandi mukuru muchikamu chekubudiswa kwemashoko muZANU PF zvakare vari kukwikwidza vakamirira bato iri kubhowera West vachafadzwa mugwadi. Vati vashakamirirawo gwaro revavhoti.
Isusu hatisati tapiwawo semacandidates acho voters roll. Tose hapana ati apiwa kubva kuZEC. Ende tinoimba kuti zvichida kuda pane zvinhinga mupenyu zviripo kana kuti zvikonzero zvavasati vatipa. Saka saizvozvo hatigoni kuvamhanyisa.
Mutauri weZimbabwe Electoral Commission vaRodin Kiwa vaudza Studio 7 kuti vachakwikwidza musarudzo vachapiwa voters roll uye mukuru anoona nezvesarudzo muZEC vautoilis laigwana vachazivisa zvakawanda pamusangano wavachaita nevatori venhau nevanoongorora sarudzo nemusi wemugovera muHarare.
Tichange tichitaurana nevari kuuya kuzoongorora maelections edu musi wemugovera nenguva dza11.
Gweta vamarufu mandevere vaudza Studio 7 kuti ZEC yave kutotyora kodzero dzevachakwikwidza nekusavapa voters roll vachiti vanofanira kuwana gwaro iri nguva ichipo.
Saka kuitwa kwakuitwa neZEC vatotyora mutemo already nekuti vanofanira kunge vapa vanhu mavoters roll avo vose vakabudirira kunominatwa kumirira vanhu.
Zimbabwe iri kuita sarudzo musi wa23 Nyamavhuvhu. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangusha.
Munguva yekushanduka kwezvinhu apo nyika inenge isingaratidze chiedza zvatinonzwa zvisingaenderane nezvatinoona, tinotsvaga chokwadi. Patinoudzwa chidimbu chete chenyaya, tinoshaya chivimbo. Munguva dzekuoma kwezvinhu, muzviroto zvedu remangwana ratinoshuwira, zvose zvinoda nepenyuro yakasununguka. Pano paVoice of America tinokupai chero nhau dzekuti vamwe vanoti hadzifanirwe kubuditswa sezvo dziine njodzi. Tinobatanidza pasi rose nekutaura chokwadi. PaVoice of America tinokupai zvizere pane zvinenge zvichiitika.
Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Kenya yazivisa nhasi kuti yambomira kuvhura bhodha rayo neSomalia rave nenguva yakareba rakavharwa nekuda kwekurwiswa kwayo nevanopfurikidza mwero veAl-Shabaab. Kurukota zvemukati menyika vaKithure Kindiki vati vachavhura munguva dzakasiyana mabhodha anoti Manderu, Lamu neGarissa pamugano wavo wakareba wenyika mbiri idzi. Vanhuwo zvavashanu nemapurisa masere vakaurayiwa muKenya nevanofungidzirwa kuti ndeve Al-Shabaab mwedzi wapera. Migano iyi yakavharwa muna 2011 nekuda kwehondo. Apo mapato ezvematongerwo enyika ave muchishi kutsvaga rutsigiro pamberi pesarudzo dzegore rino, mhirizhonga yezvematongerwo enyika inonzi yasimukawo zvakanyanya zvikuru mudunhu remasvingo nemamwe maruva, uko bato rinopikisa reCitizens Coalition for Change riri kuchema kuti nhengo dzaro dziri kuoneswa chitsvuku nenhengo dzeZANU PF pamwe nevanofungidzirwa kuti vasori vachishanda nesangano reForever Associates Zimbabwe kana kuti FAZ. Asi bato reZANU PF pamwe neFAZ vanoramba kuti vane chekuita nemhirizhonga iri kutaurwa neCCC iyi. mukuziya nezvenyaya mirishonga iyi tabata nengwe zano PF vaKenneth Mandaza pamwe nenengwe TCCC vaGodfrey Kurauone. Tatanga nekubvunza vakurauone kuti zvii chaizvo zviri kuchemwa nebato ravo.
Ichokwadi mukoma Jonga nguva ino yesaridzo notarisira kuti umwe noumwe munhu akandonyorera zvakare kuzeti agone kukambeni akasununguka. But tikuona kuti handizvo hatiri kuona muZimbabwe isingali kumasvingo zvinhu zvorishungudza semusangano. Handiyo nyaya yoga mukoma Jonga kuita remomira kudzidzo dzevanhu. Mukoma Vheshava vari muchipatara as we speak right now. Vakavhunwa makumbo nevanhu vezanu PF. In this period, this era yekukambena, we don't expect that.
Regai tinzwe kuna vaMandaza. VaMandaza, pindurai tinzwe, hanzi bato renyu raonesa nhengo dzeCCC chitsvuku kumaruwa uku.
Chekutanga ndinoda kukutendai nekuti mataura imi kare kuti bato rezanu PF nezuro rakaita musangano wokudzidzisa ruzhinji weZimbabwe kuti izvo isu hatitsigire mhirishonga panguva ino yemaelection. Mukuru wenyika anova mutungamiriri webato rezanu PF vaMnangagwa, pese pavari kufamba vari kutaura zvimwe chetezvo kuti tiri kuda kuti maelections edu afambe mune zvakarurama. Isu sebato rezanu PF hatisi kuda kuwanikwa tichinzi pane vawanikwa vachiita mhirishonga kana kukonzeresa.
Regai tinzwe vakuraone vapindure apo. Vakuraone, hanzi nhengo dzezanu PF dziri kuteerera shoko riri kutaurwa nemutungamiri webato vaMnangagwa kuti siyanai nemhirishonga, saka vangadai vari kuita mhirishonga havasi nhengo dzezanu PF uye ngava yamhangariko kumapurisa, munoti?
Mukoma Jonga, vanhu vezanu havangatiiti chikukuvatavata. Izvi handizvitsva izvi. 2008 muna June paelection ina 27 June yamunoziva yakaurawa vanhu more than 2000, yamunoziva yakadhisipeswa vanhu more than 30,000 vamugare vaibuda paTV vachiti hatidi mhirizhonga. They are good pakuita yonzi lip singing and the indicate right and turn left, ndo maitiro avo. Saka handizvitsva izvi mukoma Jonga, vanoda kuzviita kumanage the public image asi on the ground vachiita zviri different, ndo maitiro avo. Ngavasandiudza kuti havazivi kuti vanhu vezano vari kusungudza vanhu mumamishao. Iwo anenge ari manyeko makuru mukoma Jonga. Mutemo hausungiri maparties kana whoever kuti kumbira mvumo mapurisa, because it's a democratic and constitutional right yekuti muungane pamunoda nevanhu vamunoda. Mutemo unotisungira to notify the police, ngovaudza kuti tine musangano pakati. Then it's up to the police inoda here kuzoprotekta vanhu kana kuti haidi. Asi now takuona zvinhu zvakasiyana. Polisi yakuita sekuti inoda chikumbire mvumo yekuita musangano, of which that's against the law.
VaMandaza, iro bato renyu rezanu PF riri kutorawo here matanho kunhengo dzinenge dzanongedzwa kuti dziri kusvibisa musangano, nekuti vanhu vari kutotaurwa nemazita kuti nhingi ndiye ari kutungamira mhirizhonga kunzvimbo yakati.
Sekutaura kwandaita, sekutaura zvekare kwakaitwa navamutsvanga, mumwe wese anotsigira musangano wezanu PF akawanikwa achinzi aita mhirishonga. Mutemo wezanu PF vanouziva. Izvozvo zvinoreva kuti zanu PF itange ichiteera kwete kwanzi munhu wayo aita akonzeresa mhirishonga vachishandisa bumbiro remutemo wezanu PF. Naizvozvo tinovimbisa sekuvimbiswa kwazviri kugara kuchiitwa mune vakuru vemusangano kuti vanokonzeresa mhirishonga vachateerwa, vachaonekwa vachiunzwa before matare epati kuti zvinhu zvifambe sekutaurwa kwazviri kuitwa nevakuru.
Vakurawo retipeti yedu chirongwa, ndanzwa mune zvamurida kutaura.
Ndaida kuva kuti kuwana Zimbabwe nguva yayakwana mapuwa mukana kwetirogasi wasvika onozve mukana wamapuwa kuti musarudze wamunoda. Musavhotera mbavha, musavhotera mabhinya, vhoterai vatungamiri chaivo chaivo. I thank you.
VaMandaza, mashoko enyu ekupedzisira, tipete chirongwa.
Chokwadi, nguva yakwana yekuti vanhu tisarudze mutungamiriri watinoda, watinoziva ane nhoroondo, mutungamiriri asingaunze kuomesa kwezvinhu mukati menyika, asingachevheri munyika kuti muuye nemasanctions. Tinomuziva, nhoroondo yake iri kuonekwa mune zviri kuitika mukati menyika. Ngatiendei tinotitsepete-tsepete pamasvingo ipapo.
Vanga vari nhengo yezanu PF vaKenneth Mandaza vari parunare muHarare. Manzwawo zvakare kubva kunhengo yeTCCC vaGodfrey Kurauone vari parunare kuTexas muno muAmerica, muri kurwenga chikokerwa neStudio 7. Vateereri, musakanganwa chirongwa chedu cheLive Talk Women's Roundtable na8 Manera anhasi Apo tichatarisa zvinosangana nemadzimai muupenyu hwavo tichikurukura pamusoro pekudhura kuri kuita zvinhu zvekudya nezvekushandisa kunyange hurumende iri kuti dhora remunyika riri kudzikama. Sezvo nguva yedu yapera regai timbotarisa misoro yenhau zvakare. Mabhishopu eRoma okurudzira runyararo apo nyaya dzemhirizhonga dzowedzera pamberi kwesarudzo. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu anokuonekaya nemufaro. Ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndokusiyai mina mutungamiri Nkomo.
Sokuyisikhathi sendaba ku VOA Njebele. Amachono zihlobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Siya hlangana kweza kusihlwa mthwaka zomuhle ngolwesine mhlaka 6 kuNtulikazi 2023. Igama lami nguNtungamile Nkomo. Endabeni zethu lamhlanje.
Kuyadanisa njalo kuyethusa ukuthi ungabe kusenzakala izinto ezinjalo. Into ekhona laphana ukuthi kuzanywe ukwenza istatement ukuthi those of the like mind bahambele kajana.
Inhlanganiso ezilwela amalungelo oluntu kanye lezamaqwetha sezisole ukutshaywa kweqwetha elilwela amalungelo kaZulu umnumzana uBeyishaba ngabantu abangaziwayo abamlande izolo ntambama besithi balodaba abafuna ababambele lona njengeqwetha.
Bayakuthaza ukuthi ngalesi sikhathi semkhankaso labo abenza ngezepolitiki kabananzelele ukuqakatheka komuntu.
Zilokhe zisanda izehlakalo zodlakela elizweni phambilini kokhetho. Inhlanganiso ezizimeleyo ezivalisa eThe Sentry le Open Secrets zibika ukuba umnumzana Kutakwashe Tagwireyi umcebisi kamongameli Mnangagwa wasebenzisa indlela ezingaqondanga ukuthenga inkampani yeBindura Nickel leye Freda Rebecca Gold Mine. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Inhlanganiso ezilwela amalungelo oluntu kanye lezamaqwetha sezisole kakhulu ukutshaywa kweqwetha elilwela amalungelo kaZulu umnumzana uBeyishaba ngabantu abangaziwayo abamlande izolo ntambama besithi balodaba abafuna ababambele lona njengeqwetha. UShaba ulimaleka kubi walaliswa esibhedlela. Inhlanganiso yeZimbabwe Lawyers for Human Rights ithi utshaywe ngabantu abane abaqale baya ehofisini yakhe bamswela basebemfonela bezenza abantu abadinga usizo lwakhe. UShaba uvume ukuhlangana labantu laba eHarare lapho abafike bamtshaya khona walimala kakubi. IZimbabwe Lawyers for Human Rights ithi abasolwa bebehamba ngezimota ezimbili eyohlobo lwe-Mercedes Benz kanye le-Range Rover. Izimota lezi bezingelama number plates. Ezinye inhlanganiso ezethule imbiko zisola isehlakalo lesi njalo zisithi kumele amapolisa aphuthume abophe izigilamkhuba lezi. Siqoqela iZimbabwe Human Rights NGO Forum, iCrisis in Zimbabwe Coalition, iLaw Society of Zimbabwe kanye leInternational Commission of Jurists. Abanye bacabangela ukuthi ukutshaywa kukaShaba kulokwenza lodaba lokufunyanwa kwamalunga eTRIPC. UJohana Mamombe lo Cecilia Chimbiri iHigh Court bemsulwa kucala lokuthi baqamba amanga ngokuthunjwa kwabo ngomnyaka ka-2020. Ababili laba babemelwa nguShaba. igqweta elilwela amalungelo kaZulu umnumzana Ngubane Sithole uthi laye uvumelana lalumbono.
Kuyadanisa njalo kuyethusa ukuthi ungabe kusenzakala izinto ezinjalo. But I think into ekhona laphana ukuthi kuzali wenza statement ukuthi those of the like mind bahambe lekhatshana. Kulo msebenzi okumele yenziwe ngamagqwetha, kulo msebenzi okumele yenziwe njalo i-statement lesiyani esenziwayo ngesokuthi wonke umuntu obona izinto ngendlela etshiyeneyo kumele azithole esengumuntu othithibeleyo, njalo abantu bengasukumeli phezulu ukuthi benze umsebenzi.
Njengamagqwetha kalesabi yini ukuthi mhlawumbe lani kungalifikela?
Silungu yesithi this is the new law. We never expected that things are going to deteriorate this far. Kodwa well njengamagqwetha kulomsebenzi okumele wenziwe. Sizabe sitshaywa sisenza umsebenzi. Ngoba kumele vele kwenziwe umsebenzi. We hope ukuthi hlangothi lezi ezidila ngomthetho bazabanjwa abantu laba babe exemplary. Ukuthi hayi nxa abantu besenza umsebenzi kufuze bavunyelwe ukuthi benze umsebenzi ngoba yiwo umsebenzi wakhona.
Bakhona abathi udaba lolu lungaba lokwenza lokufunyanwa kwabo Joanna Mamombe lo Cecilia Chimbiri bemsulwa inkantolo ye High Court ngoba uObeyishaba ngomunye wamagqwetha ayemela ababili laba. Yebo kungaba njalo.
Uyimele indaba leyana and uyimele ngendlela ephezulu. Njalo nje besikwazi ukuthi hayi into leyana isi-expose into eziningi. Ithrayali leyana i-expose into eziningi ukuthi abalamehlo obukhali sebebonile ukuthi kwenzakalayo. And okwenza ukuthi kuphume ngendlela yona leyana yokuthi ubambe njalo. Ngakho-ke bonaba abakucabangela yona leyi into barayithi kakhulu ngoba kuvele kunjani.
Umnumzana Ngqobani Sithole ligqwetha elilwela amalungelo kaZulu. Sixoxela ekobulawayo. Umphathi ntambo obona ngezemithetho umnumzana Ziyambi Ziyambi kaphendulanga incingo zethu. Abafundisi bokholo lwesiKatolika phansi kwenhlanganiso yeZimbabwe Catholic Bishops Conference namhlanje bethule incwadi yombiko okukhonona ngezehlakalo zodlakela olwenzakala elizweni besithi amabandla ezombusazwe kumele akhankase lokuvota ngokuthula. Lokhu kuza ngesikhathi abacatshangelwa ukuba ngabasekeli bezanu-PF bevimba ibandla le-TCC ukukhankasa eBikita South, eChivi laseChiretsi sokuqale isikhathi sokhetho elizweni. Umlondolozi Ndlovu usipha lolu daba ngokugcweleyo.
Abafundisi laba bathi umumo oselizweni ngesikhathi sokhetho uveza sobala ukuba amabandla ezombusazwe alakho ukugcina edala isimo esilokufuthelana okungadala ukuthi kube lodlakela elizweni. Isikhulumeli sabafundisi ve-ZCBC uFather Travis Moyo uthi kumele umuntu wonke asebenzele ukulondoloza ukuthula kungabi lokufuthelana elizweni ngesikhathi sokhetho.
Lolugwalo lumemethe indaba eqakathekileyo kakhulu ikakhulu ngalesi sikhathi sikhangelane lokhetho oluzayo. Bayakhuthaza ukuthi ngalesi sikhathi semkhankaso labo abenza ngezepolitiki kabananzelele ukuqakatheka komuntu.
Loba nje kungayisikho kwakuqala ukuba betsho lokhu luya luqhela udlakela elizweni ngemva kokuba abacathengelwa ukuba ngabasekeli bezanu-PF bevimbe abebandla le-CCC ukwenza imihlangano yabo yokukhankasa esigabeni semaSwingo. Umsekeli wesikhulumeli se-CCC umnumzana Felix Magalela Mafa Sibanda uthi umongameli webandla le-CCC uNelson Chamisa uvinje ukwenza imihlangano eBikita South nakoChivi namhlanje.
Level ground yama-elections ayisiyo ngenxa yokuthi izanu yenza umathanda batshaya abantu bathusela amasabhuku kule fazi. Ifazi la iyasabalala ithe ithusela abantu
amabandla ezombusazwe aphikisayo athi ukusobala ukuba izanu PF iyesaba ukunqotshwa kukhetho okufakazwa ngumnumzana Msongelwa Ndlovu isikhulumeli sezaphu.
Kwaziwa siyazi thina ukuthi udlakela lwenziwa ngamalungu ezanu PF especially nxa besesaba ukunqotshwa kukhetho basebenza besebenza namaphoyisa.
Kodwa isikhulumeli sezanu PF umnumzana Christopher Mtswangwa uthi ibandla lakhe ayisilo elijojozela udlakela oluselizweni.
No violence ever in this election.
Ufuna ukudlakela ukhetho luphazamisa lokho esikufunayo njengebandla lezanu PF ukutsho uMtswangwa. Ingcitshi ecubulula ezombusazwe umnumzana Pride Mkhono uthi ukusobala ukuba ziningi izehlakalo zodlakela ezibikwa zikhokhelwa ngabezanu PF elizweni jikelele.
Bayakwazi ukuthi bazadliwa ikakhulu sikhangele iprovinsi enjengemaSwingo le lapha abantu abasekela khona ikakhulu abezanu PF basekela kakhulu umnangagu uthi bengupresident besusa uRobert Mugabe kodwa abatholanga lutho. Siyabona into ebhikitha ngale abantu bayixotshwa kulithium, ilithium iyantshotshwa iye kuphandle kwelizwe abantu bebhikitha bengatholi lutho.
Ezinye inhlanganiso sezilobe imibiko yokusola ukuqonga kwezihlakelo zedlakela esiziqhamukela izweni ngaphambilini kokhetho zigoqela iAmnesty International, International Commission of Juries lezinye. Omunye othumele umbiko wakhe ngezihlakalo zodlakela elizweni ngumfundisi mdata wenhlanganiso yeWorld Council of Churches lesikhulumeli seCCC uNkosikazi Fatsayi Mayere lenhlanganiso yababalisi eyeAtos. Ezinye zalezi zihlakalo zigoqela ukutshaywa kabuhlungu kowayeligqwetha likaNkosazana Joanna Mamombe loCecilia Chimbiri abebandla leCCC kucala labo ababelethethwa lokuba baqamba amanga ukuba bathunjwa ngomnyaka ka-2020. Ngimenesitu 7 ngiseHarare, ngimlondolozi Ndlovu.
Izakhamizi ze uxolo inhlanganiso ezizimeleyo ezivalisa the Sentry le Open Secrets zibika ukuba umnumzana Kulakwashe Tagwireyi ongumcebisi kamongameli Emmerson Mnangagwa ucatshangelwa ukuba wasebenzisa indlela ezingaqondanga ekuthengeni inkampani yeBindura Nickel kanye leFreda Rebecca Gold Mine kulandela ukuthola kwakhe imali ebhanga elikhulu lelizwe Hello Reserve Bank of Zimbabwe. Inhlanganiso lezi zithi uTagwireyi ucatshangelwa ukuba wasebenzisa Isotic Investments yakwele Mauritius ukuthenga imigodi le eyayinge-ASA Resource Group ngemali ebiza izigidi phose ezingamashumi amathathu zamadola eMelika, $29.5 million. Inkampani le ivikwa yayingasasebenzi ngemfanelo ngesikhathi uTagwireyi esenza lokhu. Yayiphethwe yiDuff and Phelps eyaziwa okwamanje ngokuthi yiK-Roll. UTagwireyi kuthiwa wasebenzisa lawa mankampani akwele South Africa e-Cayman Islands lamanye akwele Bhilithane ekuthumezeni imali ayithola eReserve Bank. Kuthiwa bonke ababethwala imali le ngendlela ezitshiyeneyo beyisa kwele Bhilithane babekwazi ukuba ngekaTagwireyi owayefuna ukuthenga imigodi le eZimbabwe. I-The Sentry lenhlanganiso ye-Open Secrets zibika ukuba kwalungiswa amaphepha okuthumeza imali le ngendlela ezingaqondanga. Kasenelisanga ukukhuluma ngodaba lolu loTagwireyi obengaphenduli umakhalekhukhwini wakhe. Ukuze sihlaziye lolu daba, uGibbs Dube weStudio 7 uxoxele umnumzana Rejoice Ngwenya ingcwethi kwezenotho okunkampani ye-Common Market for Liberal Solutions.
Wakuvele kulamahungahunga othi ubudlelwano phakathi kukaTagwireyi weSakunda le-Reserve Bank ekaJohn Mangungwa akumanga kahle. Kule mibuzo eminingi ukuthi izimali azisebenzisayo ezokuthenga imigodi wayeyithatha ngaphi, kwaba lama-government bonds kwa le command agriculture lezini izimali ezimbalwa ezithize ngake sokuphuma imibiko yokuthi izimali zakhona azihambanga kuhle kutho ukuthi impendulo zakhona zila khona uZulu usho abe le mpendulo angisingazi ukuthi engxe akulabufakazi kodwa thine sikubanayo uhambelana lemicabango eyayivele ikhona ngembuso ezimali zikakhulu athakhwileni
nxa sikhangela-ke ukubhekabheka incwadi ezama-invoices okunye okufake le nto ezinjalo kulula kanganani nto umuntu akwenzi khonoko
into eyenziwa ngosobhizinis e-transfer pricing lokugoqagoqa amakampani amanye ebhalelwa eqaliswa kwezinye indawo ezinjengabo-Cayman Islands e-Mauritius kumbe e-Virgin Islands athiwa ngama-tax haven yinto evele ikhona anti sake sayizwa bekhuluma ngayo u-Gold Mafia leyani i-Al Jazeera yinto elula kakhulu nxa usebenza labantu abenza ethi ayi-financial engineering akuhluphi kodwa nxa imali zakhona ziziningi kuyakusetshenziswa ama central bank owudlangudlwango nala njengabo-reserve bank of Zimbabwe kodwa ayisho into enzima ukuthi yenzakale
akubophisi yini khonokho baba Ngwenya
uyabona mfowethu nxa singakhangelisisa udaba lwe-transfer pricing le money laundering vele yiye singathi khona yi-international crime i-Interpol vele basebenzisa umthetho wabo ku-Interpol ngoba imali ezinjalo yizo ezisetshenziswa ukungenisa imali kuma-networks e-terrorism anjengo-Shabab labobani bani abe-Middle East vele i-financial engineering enjalo iyabo ifanele ibophise dayethi emthethweni
akuvimbeki khonokho ngezinye indlela
kuyahlupha ukuvimbeka ngoba umabona ukuthi imali ezinjalo kukaningi kusebenza ohulumende ababusayo esingathi ngama-banana republics nxa uma into yakhona isenziwa ukusetshenziswa uhulumende kuyahlupha yikho kuyabe sokungena udaba lolwana ezezitshengiso ngoba nxa usenza into enjalo ungazama ukusebenzisa amabhenki angela hulumende phakathi kabavumi uhambisa imali yakhona ngoba kule ama-clearing houses ama-international funds ayenziwa ku-central place nxa amabhenki akhona bengababele mbuzo ukuthi imali yakhona ihamba kanjani ivela ngaphi kawusezihambisa imali enjalo so kusebenza kuphela nxa ohulumende abangcolileyo besetshenziswa esingathi ngamanesco ama-chroni capitalist
umnumzana Rejoice Ngwenya yingcwethi kwezenotho obekhuluma lo Gibbs Dube we-studio 7 izakhamizi zeGwanda ikakhulu abesifazana bakhala ngodubo lwendlala edalwe yikungani kuhle kwezulu zikhala njalo ngodubo lokuswela imali ikakhulu emaphandleni ngoba zithi azisalutholi usizo ezaziluphiwa nguhulumende kanye lenhlanganiso ezizimeleyo kubika u-Anastasia Ndlovu
Lokhu kwethulwe emhlanganweni obuqoqwe nguNduna Khulumani Mathema abalisa lezakhamizi zeGwanda North lapho abesifazana abangene lomhlangano bakhalaza ngokuthi sebegalula phakathi kwendlala lodubo lwemali. Unkosikazi Ntombi Zodwa Dube obesemhlanganweni lo uthi ukuwa kwesisindo sedola leZimbabwe abantu kabasenelisi ukuthenga ngayo ezitolo.
Imali yona leyi umamdala uke wanthuma seGwanda sithi neswayi iGwanda wayefuna ihlesi yethulile le 40,000 ekhadini lakhe ngaphenduka ngingathenanga ukuthi imali ingakwazi kwathiwa kumeluki ukuthi mhlenge ihlesi yethulile egcwele yayinekile yi 43,000
unkosikazi Melody Sibanda uvumelane lo Madube edabeni lwemali
hayi endlaleni lonyaka ngidobhile njani ngono into engingalayo yimali hayi iproblemu yemali sibili yahlupha kakhulukazi imali hayi kwendlala yokudla hayi imali into ezithengwayo yizo imali akuzo
unkosikazi Chiyetsa Sibanda wesitezi khonale eGwanda uthi akunasizo aluthola kuhulumende
hayi emasimini khonoko
lokhu kugcizelelwe ngunkosikazi Eunice Ngwenya laye okhala ngokuthi akazange avune lutho lonyaka
lokuyahambe uyeze
kwanda kumbemwa ukutwa mabantu anayi 50,000 au pia lukwe lezi tezuki au 7 au 7
unkosikazi Olivia Dlomo uthi uhulumende usule wama ukubatholisa ukudla kungela nhlawulo
kula lo
okwamanje uhulumende wabika ukuba usahlala phansi akhangele ukuba yiziphi izigaba zelizwe ezingavunanga kuhle uzathi eseqala kutsha njalo ukutholisa abantu usizo lokudla. Ngeviki edluleyo umongameli Emerson Mnangagwa esenyele primary school ebulilima esungula umkhankaso wezanu PF eMathebeleland South wabene abakade besemhlanganweni inhlanyelo yezivande zempida lamatsiyane okufuya inkukhu wathembisa ukuba uzaqhubeka egebha izibholane zamanzi ukuze amelane lendlala ezweni. Ngimele umsakazo weStudio 7 iseGwanda esitezi ngingu Anastasia Ndlovu.
Amalunga ebandla leTriple C elikhokhelwa ngumnumzana Nelson Chamisa athi athwaliswe amagabha avuzayo ngawebandla leZanu PF endaweni ezibalisa eMasingo, eZwimba, iNyama Ndlovu, iNyanga, Mutasa lezinye ezichiyeneyo ngesikhathi kulungiselelwa ukhetho oluzaqhutshwa mhlaka 23 kuNcwabakazi lonyaka. Bathi kukhanya amalunga ebandla elibusayo adlelana lamapholisa ensitha ekuvimbeni imihlangano yabo futhi bayabachaya. I-TCC ithi kuvinjwe imihlangano yayo izolo eChikombezi leChirezi Central lampo uChamisa abefisa ukwethulela uZulu umbiko wakhe oqakathekileyo. Ibandla leli namhlaleni lise ukwenza umhlangano wokukhankasela ukhetho oluzayo eBarazana Business Center eBigita esabelweni seMasingo. Ibandla leZanu PF lona liya kuphika ukuba lithwalise nzima amalunga eTCC ezabelweni ezichiyeneyo. Ukuhlaziya lolu daba uGibbs Dube weStudio 7 uxoxe lo mnumzana Belief Gawule owebandla leZanu PF endawonye lo mnumzana Fortune Mlalazi okubandla leTCC. uGawule usungula lingxoxo.
Khala liba umthindo ukuthi isikhathi lalapho kungelalude khona singazi ukuthi lamhla kulolude zabe kuthani maya kulalude ngoba bahlazi bahlezi bekhala. Mina ngazikhuluma ngeviolence Dube khalezi lisembangweni lwetolote kona angiboni violence ngitabula lisenyamendlova ngiboni akulalute ezigabeni zethu ngapho ama-provinces akulalude angazi ukuthi kumbe ngamhlawumbe kwezinye indawo lapho singafinyeleli khona kodwa anti phela omabona kude labo bani bani bayasilikelele kulenzini lapha siyabona ezinyeinto ezenzakala khani ezimbabwe kulokuphula lapha i-violence nale ekhona sikhayele ukhetho asiyiboni.
Ye, Baba Mlalazi.
Mhlawumbe ubaba uGawule umbuze ongayisiwo ubufanele umbuze ukuthi kathi Gawule into yenu le uyayiqhubeka e-violence na. Mhlawumbe ubeza kuphendula ngcono kulalokho akwenzayo kuphika ukuthi yena kakakuboni. Ngenhlanhla enkulu sila le nto kuthiwa yi-social media iyasilethela i-evidence njalo thina abanye uma sibona le evidence ye-violence kasimangali ngoba le nto bayiqalisa kudala e-violence i-DNA yayo bahlala beyenza. Uma isenzakala siyake siyibheke thina ukuthi izenzakala okunganani nothi ukuthi ayisoziyenzakale bavele bahlala beyenza siyababona abantu sebeqala ukuthaywa njalo lamapholisa siwabona encedisa ibandla elibusayo ekusitopheni ama-rallies awe-TCC.
Khonapho-ke Baba Gawule uyakhuluma Mlalazi uthi la mapholisa ungazane achotshozele khonokho ukuthi kuvinjwe imihlangano ye-CCC uhamba njani nxa kusenzakala khonokho?
Ngase sibuyele emuva nxa sikhuluma nge-violence angikwazi ukuthi siyasikhuluma nge-violence njani sikhalisela ngaphi kathi Dube
ukukona umlalazi uyakhosa ukuthi laphana bekhiphisa makhophe emthayeni senza kwangirayi wangwashe violence ena leya yayisenziwa ngoba eharvest house ngale umoro uze besima bebaleka labo muntu wangwashe violence ena leya aya ngama yuthi abo bani yale ayitha umuntu ngezinje konke ngwakhangela kokokwenziwayo kwakuthi ayizana PF yayizana PF laphana yeyo bathi ungakhangela ibandla le opposition eliyilo alisisisi yi-MDC vele singakhuluma ngayo njalo ukuthi yi-MDC ngelana because yiyipati ekhona i-CCC ngeyile kuje but upha i-MDC yiyipati but okukhona yikuthi yibo bantu sebale violence bona abantu abathi masibakhangele nakuthi nabakhona abanye kuzanu P F bayabe befanana nabo bona abantu abathi abahamba besiyatshayana bona bode epatini yabo bode wathi bonxazibethayana namanye amapati ayingubalekele ukuthi ungabe kuneyinto eyenzakalayo kwezinye indawo kwezinye imti omunye umumo bhisi futhi uya ngokuthi kuhambe njani abantu bayalwa kodwa kungaphumi ukuthi ukuthi abayibo baqalisa umsindo ngobani bese kufuna ukuthi abantu esisiz yani sikhala kuphela sicinga ukuthi simpathaye ukuthi abantu basimpathaye izilayo sikhala kuphela abantu be-opposition la
khonapho ke mlalazi kwenza zani ugawula ukuthi liyachayana lodwa lidle phane lenze konke lokhu lese lihlaba umkhosi lithi izana
angeke ngithi ugawule or ngivumelane laye ekuthini abantu be-PPC bayachayana bona bodwa ngoba lobo bufakazi asilabo lanxa kusenzakala ngithola sezimulini kogawule khona abantu lingama-brothers liyalidlephane nje kukhulunyiswa nekuphele kodwa i-violence esikhuluma ngayo i-violence e-institutionalized i-violence esekelwa nguhulumeni uma ngithi uhulumeni uthola ukuthi amaphoyisa ayahlanganela kule i-violence lokhu kubangelwa ukuthi uma kusenza i-recruitment yamapholisa uthatha ama-party activists akhithwa izikipa zezanu abese siyagqokisa i-infomu yikho ubona belesibindi ukuthi uthamise zakha esestedini adresa abantu gawule uma ungakubonanga okungabafana okuncane okungela la maphenti okwezanu kusukume kwathi heyi wena thamisa isikhathi sakho sesenele esokubani u-adresi kwake kwenzakala ngakhonokho even lo mgabe esaphila owayele-violence wayengakwenzi lokhu njalo gawule nxa bekhuluma imbali ye-violence bangayiqaleli phakathi ngokwenzakala kubomakhuse kabayiqale ukuthi uhulumeni wezanu wathi eqala waqalisa i-violence against abantu be-Matabeleland abantu betsholotsho lapho ugawule avela khona baqalwa vele nge-violence ngegugurawundi ugawule ungambuzi ukuthi ziphi izihlobo zakhe ezinye kube zihlobo zakhe angazaziyo ukuthi zatshonaphi ngenxa yegugurawundi
umnumzana Fortune Mlalazi ngowebandla le-CCC ubexoxa endawonye lomnumzana Belief Gawule owezanu PF. Akubizwa ozwayo ngomgqibelo edolobheni le-Sheffield kwele-Bilitane lapho okuzabuthana khona abantu bohlobo lwesikhalanga emkhosini oqhutshwa mnyaka ngomnyaka owebukalanga gathering. Lapho kuyabe kugiywa kunathwa kudliwa abantu besikhalangeni bezijabulela bekhumbuzana ngemvelaphi yabo kanye lokubaluleka kwamasiko abo. Sixoxele omunye wabaqoqa lumbuthano umnumzana Difa Dube.
Lufikile usuku abantu abalibona ukuthi luqakathekile kakhulu ukuthi bahlale njalo bekhumbuzana ngobuyibo babo njalo bekhumbuzana ngokuthi kanti abakalanga ngobani njalo lokuthi ukuhlala egangeni abantu abangalahlekelwa ngamasiko njalo abangazikhohlwa lapho abavela khona ingakho sahlala phansi saqopha leli langa eli ukuthi njalo nje iminyaka yonke iviki lokuqala noma ngithi iweekend yokuqala enyangeni kaJulayi lapho kuyabe sekusithi esiyazi khona ukuthi kuyase kuyisama abantu bayenelise ukuthi bahlale phansi bazotshona bendawonye abantu bazotshona besakha ubuhlobo besakha ubudlelwane iloba bakhona osomabhizinisi abayenza izinto ezithile njalo lokukhumbuza abantwana ukuthi bengakhohlwa amasiko wabo njalo nje lokuthi abantu sazane ngoba njengoba sazi ukuthi zinenge izinto ezisehlelayo nxa sisegangeni kodwa ke nxa ukuthi abantu behleli ndawonye bebambene besazana kuba lula kakhulu ukuthi abantu benelise ukusizana njalo kuba lula kakhulu ukuthi abantu sincedisane ezintweni esizenzayo njalo noma ezintweni esizidingayo sibe kwazi ukuthi bakhona abanye abantu phakathi na kwethu esavisi sazo ukuthi benzani ezintweni ezokuhwebelana mhlawumbe kungabe kuwukuthi ngamabhizinisi noma ngezinye izinto nje abantu ababezidinga. Ingakho sabona ukuthi lolu suku akube lusuku oluba yisikhumbuzo kithi ngaso sonke isikhathi njalo sikhumbula lapho esivela khona njalo sisakha ubuhlobo ngalo leli langa.
Kule micimbi bani kahle kahle eyenzakalayo lapho?
Kuningi esikhangeleleyo ukuthi kwenzakale ngaleli langa ekakhulukazi nxa sikhangela ezemicimbi. Ngisho labantwana abancane abalamathalente abo laba ababuye bezoshowcase ngaleli langa bezotshengisela amathalente abo abalawo ekakhulukazi abafana nxa sikhangela bazabe khona abahlabelayo bazabe khona njalo abanye abayenza amadramatize. Kodwa ke nxa ngithi ngibale nje kakhulukazi ukhona ubaba uDJ Pius bese kubuya laphana ubaba laphana uTanga Pasi bese kubuya njalo omunye ubaba uthiwa nguMike Spanda laye uzabe khona njalo la esinandisela bese kubuya njalo uAllen Ndoda bese siba laye laphana uDave okamasuku bese siba khona abanye abavele eBotswana abazosinzela abanye ama-sketches.
Umnumzana Tifa Dube ngomunye wabaqoqa umbuthano weBukalanga Gathering eSheffield kwelepilitano livalelisayo ngontungamili Nkomo.